chiratidzo chekuti hurumende yeAmerica yakazvipira kurwisa kumbunyikidzwa kwevanhu vanonoitiswa mabasa vasingade kune dzimwe nyika. Bazi rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika rakaburitsa gwaro rechimakumi maviri rekumbunyikidzwa kwevanhu vanoendeswa kudzimwe nyika vachinoitiswa mabasa avasingade, kana kuti 20th Annual Trafficking in Persons Report, kana kuti TIP Report musi wa25 Chikumi. Vachitaura pakuparurwa kwegwaro iri, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMike Pompeo vakati kumbunyikidzwa kwevanhu vachiendeswa kune dzimwe nyika kunosanganisira kuitiswa mabasa epabonde pamwe nekushanda mamwe mabasa munhu achimanikidzwa, uye izvi zviri kuramba zvichiitika pasi rose.
There are 25 million adults and children suffering from labor and sex trafficking worldwide.
Pane vanhu vanodarika mamiriyoni makumi maviri nemashanu vari kumanikidzwa kuita mabasa avasingade, uye vari kuitiswa mabasa epabonde pasi rose. Kudzikisa hunhu hwevanhu zvakadaro hazvitambirwe. Tose takasikwa tiri mufananidzo yaMwari. Mabasa akadai ndeutsinyi.
Gore rapera, mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakamisa rumwe rubatsiro kudzi hurumende gumi neshanu idzo dziri mugwaro re-2019 TIP Report. Munandira gore rino, vaTrump vakati America yakanga yadira mari inoita mazana mashanu emamiriyoni emadhora mukurwisa kumanikidzwa kwevanhu kuita mabasa epabonde pamwe nemamwe mabasa avanenge vasingade kuita. VaPompeo vakataura pamusoro pemabasa akaitwa neAmerica mukurwisa maitiro akaipa aya sezviri mugwaro re-2020. TIP Report.
22 countries received upgrade this year.
Nyika makumi maviri nembiri dzakasimudzirwa gore rino. Gumi nenhatu dziri nyika dzemusouth saharan africa.
Gwaro reTIP Report rinoburitsawo pachena nyika dzinotsigira kumbunyikidzwa kwevanhu vachinoitiswa mabasa vasingadi idzo dziri pachinhano chechitatu. Nyika idzi dzinosanganisira China, uko kune bato reChinese Communist Party pamwe nemakambani ehurumende izvo zvinomanikidza zvizvarwa zvenyika iyi kushanda munzvimbo dzakashata muurongwa hwenyika iyi hweBelt and Road, uko verudzi rwechiUigurs nemamwe marudzi madiki echiMuslim vari kumanikidzwa kuita mabasa avasingadi kuita muXinjiang nedzimwe nzvimbo. MuCuba, upfumi hwehurumende yavaCastro hunobva muurongwa hwezveutano, pane vanhu vekuCuba vanodarika zviuru makumi mashanu vanoshanda munyika dzeutano munyika makumi matanhatu pasi rose. Madhokotera mazhinji ekuCuba ari munyika idzi anoti ari kumanikidzwa kushanda muurongwa uhwu. Nyika dzakawanda dzinotambira madhokotera aya kuti ashande munyika idzi, kunyange hazvo zviri pachena kuti vashandi vezveutano ava vanenge vamanikidzwa kunoshanda kunyika idzi vachibatirwa magwaro avo ekufambisa kusajekeswa kwezvibvumirano zvavo zvekushanda vari kunze kwenyika uye kubhadharwa kwehurumende yeCuba nenyika idzi asi madhokotera aya asingabhadharwe.